Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey ino misoro yenau dzedu dzanasi chipiri mbudzi 7 2017. Vatsigiri vari mudunhu remasvingo, vatsigiri vari mudunhu remasvingo vevakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havasi kuvhotera ZANU PF musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri wezapu vadumiso dabengwa vanoti maitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekudzinga vanhu pamadiro muzano PF anogona kukonzera kuti mauto apindire achitora hurumende nechisimba izvo vanoti hazvina kunaka. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota vachinzi vaunze huchapupu hunoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavaroora. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vokwikwidza musarudzo yemeya weguta reAllentown kuPennsylvania kuno kuAmerica. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzozeya mamiriro akaita zvinhu mumaindastiri. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zvinoreva kune vechidiki kudzingwa kwavaMnangagwa muhurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa mapisha-pisha atiri kuona achiitika muzano PF zvichitevera kudzingwa basa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Uye kuti masimba aamai Grace Mugabe ari kuwanda here kana kuti ari kutapudzwa. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.